Military Tosh.
Ndaguva kamsha, azihana inorova mam. Haticha ndaguza sana, inganguva yadofamba mam. Ndanyora nsiyo, nsiyo yerudo.
Nsiyo yerudo.
Nsiyo yerudo, isere mifuzo. Gonna go to the Savannah Bangu, Nimirwa, my Hausumbo, Venga, my Bangu, Gana Hamasangu. Una gonna go to the Savannah Bangu, Nimirwa, my Hausumbo, Venga, my Bangu, Gana Hamasangu. And don't see me, I like you.
Simuka.